Tanga tine miririri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Bruce Wharton, anga aenda kuFirst Street, kustage inonzi the PEPFAR platform. Stage iyi zvinenge zvichiitika apa ndezvekuti tikushandisa zvemitambo netsika kunge tichishambadza vhangeri rekuzvichengetedza rekugara zvakanaka uine utachiona. Saka stage iyi yakagadzirwawo kuburikidza nerubatsiro rweUnited States Embassy kuburikidza neprogramu yayo inonzi PEPFAR, President's Emergency Plan for AIDS Relief. Saka tinenge tichiita mitambo yakasiyana-siyana ipapo. Miriri weAmerica muno anga aripo, nevakuru veHaifa vanga varipo, kwakune vaimbi vakati wandei kusanganisira Ja Prayzah. Manditaura nemunhu wekuembassy kuAmerica nhasi, maverengero ake anga achiti kwakuine vanhu vanoraudzira zviuru zviviri nemazana mashanu zvevanhu vanga varipo. Nhasi manheru kuchange kuine Opera Gala. Kwozoitawo zvakare chikwata chinonzi Blended 328 chinoridza country and western, chinobvawo zvakare kuUnited States of America, chakauya kuburikidza nerubatsiro rweembassy yekuAmerica.
Veruzhinji vangatarisire chii paHaifa yamangwana, tichiona kuti mangwana izororo munyika?
Zvaanokwanisa kutarisira mitambo mitatu paTelecel main stage, nekuti tichiziva kuti mhuri dzichida kuuyawo dzinenge dziine nguva dzekuti uye dzose. Mutambo wekutanga paTelecel main stage muchindanobvawo kuCape Verde anoridza gitara anonzi Checker, saka anenge aripo na2 o'clock pamain stage. Pozouyawo zvakare umwe mudzimai anonzi Dobe Nyahore, akambouya zvake muna 2004, saka adzoka anenge achiridza kuTelecel main stage. Tapedza ipapo tichazoendawo pane chikwata chinobva kuNetherlands chinobenzwa kunzi Chef Special, chinenge chichiridza na 10 o'clock. Pedzezvo tazoitawo mitambo yakasiyana-siyana kumazenyu yakasiyana-siyana, angava madrama, zvingava zvenhetembo paCoca-Cola Green na 12:30 dzeusiku. Tinenge tiine chikwata chinonzi Cake Season, ndivo vachange vachizogara wamangwana.